Kuzisiva ndisu wanu wacho kupagutara Chichingoro watanzo Ingomira utwe nyaya yacho Isu ndisu wanu wacho Tero wakati wa Kaura nyaya zisere Iba usa ndisekere
Chero wachida kukaka mitzi, kutishisana kitzi Tindo kanda soti, kutitiwara kitzi
Ichichipo saka merenga, kuna sawa tenga wakupeta renda Lima talk, shitititi, papi tititi Isaripi tititi, kande ititititi Oskiti, awanga shinsku sisi Topfira kutipu tititi Chero wakati wa Vanozviziva ndisu vanhu vacho kufa kutara Tichingorova tanzo Ingomira utswe nyaya yacho Isu ndisu vanhu vacho